manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kukadzi 28 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakapa kuti mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change arasikirwe neupenyu nezuro kukwekwe. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vovhiringidza musangano wekomiti yeparamende kuHighfield. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti kunyange hazvo vana vechikoro vakawanda vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19, hapana achafa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munhu mumwe chete akafa uye vatsigiri varo 22 vakaendeswa kuchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF pamusangano wakaitwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa kukwekwe nezuro. Mhirizhonga iyi pamwe neinonzi yaitika mudhorobha rechitungwiza nhasi yashorwa nevedzisvondo muzinda weEuropean Union muZimbabwe pamwe nemasangano anoshanda akazvimiririra. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti havasi kufara nemhirizhonga yakaitika mukupera kwesvondo. Vakakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasashevedzere sarudzo kana vasingade kuti mapato akwikwidzane zviri pachena. VaChamisa vati vachanyorera masangano akaita seSADC neAfrican Union pamusoro pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Uye vakurudzirawo masangano akaita seNational Peace and Reconciliation Commission pamwe neCommission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission kuti iongorere nyaya yemhirizhonga iyi. VaChamisa vati mhirizhonga yakaitika kukwekwe yakanga yakarongwa nevari muhurumende vavasina kudoma nemazita. VaChamisa vati munyika munofanira kuve nerunyararo uye mapurisa achiita basa ravo asina kwaakarerekera.
Kwete kutora umizha waSmith hweudzvinyiriri, kupfeka bhachi raSmith rokusvetusa neumhetura hwokuparadza vanhu. Kwete, taramba. Nyika ngaive nerugare, nyika ngaive nebudiriro, ngaive nerusununguko. Vanhu vave nerugare rwokugara vasina mhirizhonga. Zvatiri kuona zviri kuitika pakwekwe, vanorohwa nemabhemba vachibayiwa nemapfumo. Kwete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaMnangagwa, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati vaMnangagwa vanogara vachikurudzira kuti vemapato vatsvage rutsigiro murunyararo.
Asi tinoona veopposition vachikwikwidza, vachitungamidza, vachiisa nhungamidzo kuvatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga, vachitaura kuti vanoda kutsvukisa maguta, vachitaura kuti mhirizhonga vachaita mhirizhonga kana vachinge vasina kuina musarudzo. Mashoko iwayo anosemesa, haatenderwi munyika ine runyararo yakaita seino. Naizvozvo musangano weZANU-PF sokutaura kwakaita mutungamiri hautenderi nhengo dzavo kuti dzinge dzichiita mhirizhonga at any level, whether tiri mukukwikwidzana kana kuti tiri munguva yekuti tapedza kukwikwidzana. ZANU-PF does not in any way tend for any form of violence.
Vari kukwikwidza mumbizo musarudzo dzeparamende mabai elections vakamirira CCC vasettlement Chikwinya vati nhengo dzebato ravo dzinodarika 22 dziri muchipatara kukwekwe mushure mekukuvadzwa zvakaipisisa pamusangano wanezuro nevari kufungidzirwa kuti nhengo dzeZANU-PF dzainge dzakapakatira mapfumo, mabhemba nematombo. VaChikwinya vati vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanhu vagara vachizivikanwa nenyaya dzemhirizhonga mukwekwe.
sitine about 22 vakazoenda kunorapwa nana chiremba vamwe vacho vari muchipatara mavari kuramba vachibatsirwa nana chiremba vakatyoka mbabvu vakatyoka hudyu vamwe vakatone mudzimai umwe akatobva pamuviri anga akazvitakura so chiri kunyanya kurwadza vanhu vechekuti vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanozikamwa
imwe nhengo yetriple c yemuchitungwiza muzvare agatha mujati vati vabayiwawo nebanga nenhengo yezanu pf iyo tisingakwanisi kuburitsa zita rayo sezvo tisina kukwanisa kutaura nayo kuti tinzwe divi rayo asi muzvare mujati vati vatosvitsa nyaya iyi kumapurisa emuchitungwiza
so ndopaanhamba loidi zvamunoona muri hanzvadzi nehanzvadzi zvendisangane zvazvina kana basa izvi moita sei hazvitoti muvanhu murwe so pavangu vakamira ndopaangoita kakuvapusha achitoburisa chinhu chaina chachitondiataka musoro vandava ndatodona so taime yandasumuka ipapo ndopandatoona kuti ndatokuvara ndopandava ndafutanga kutofonera vandotiti ndakuvara zvese zvaitikira pagedhi pedu
mutungamiri wesangano rezimbabwe peace project muzvare jesina mukoko vati sangano ravo riri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yave kuitika munyika zvichitevera mashoko emutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaconstantino chiwenga ekuti pane mutungamiri webato rinopikisa wavakafananidza nagoliati mudiki wavakati anofanira kutswanyiwa senda
sezimbabwe peace project tinonzwa kudzamirwa zvakanyanya uye nekusuwa kunzwa mashoko anofananidza vanhu nemhuka kana nezvipuka nekuti mashoko avakashandisa kuti inda inotswanywa kusvika nhunzi chaidzo dzashaya chekudya
mukuru wesvondo yedivine destiny bishop anselimo magaya vashora mhirizhonga iri kuitika iyi zvikuru sei yakaitika kukwekwe nezuro vachiti zvakaitika zvinorangaridza mhirizhonga yakaitika munyika muna 2008 pamberi pesarudzo dzechipiri dzekutsvaga mutungamiri wenyika
zvinoti zvinotatamutsa pfungwa dzedu kuti dzorera kugore ra2008 apo vatsigiri vezano pf vachibatana nemilitia uye nemilitary vakaita hondo nemacitizens dzimba dzichipadzwa upenyu huchipfuudzwa ropa
pane gwaro riri kutenderera pamadande mutande rinonzi ndere mapurisa rine mazita evanhu gumi nevana vanonzi vakasungwa pamusoro pemhirizhonga yekukwekwe uye gwaro iri rinoti vazhinji vevakasungwa ava inhengo dzezanu pf asi mutauriri wemapurisa vapou nyati havana kubvuma kana kuramba ruzivo rwegwaro iri vakati mapurisa achaburitsa mashoko azere kana achinge apedza kuferefeta ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Musangano wekutanga weparamende wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wemasangano anoshanda akazvimirira oga reprivate voluntary organization amendment bill wavhiringidzwa kuHighfield muHarare nevanofungidzirwa kuti inhengo dzakarerekera kuzanu pf dzezimbabwe citizens forum Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Musangano watanga zvakanaka vanhu kubva kumasangano nenzvimbo dzakasiyana siyana vachipa pfungwa dzavo asi dambudziko ratanga apo dzimwe nhengo dzeZimbabwe Citizens Forum idzo dzange dzambotaura dzada kutaura zvekare vamwe vasati vataura izvo zvarambwa nemomo yapinda mumusangano uyu. Chigaro wekomiti inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu nevashandi amai emancuve vamisa musangano uyu vachiti vange vasingatarisire kuti zvakadai zvingaitike
saka tinokurudzira vanhu kuti chinhu ichi ndechenyu ndimi munounga nyika yenyu dano zvaibvira tingoteerera titeerere pfungwa dzedu takasununguka zvesvo kana munhu ambotaurawo hatingarambi tongopawo chanzi kumunhu wanhu tinofanirwa kusheya kuitira kuti umwe noumwe ataurawo pfungwa dzake kuti tigoumba chinhu chedu chakanaka
gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti chimwe chinangwa chebhiri iri ndechekuona kuti masangano anoshanda akazvimirira atevedzera zviga zvefinancial action task force fatf zvekudzivirira kuti asashandiswe kufambisa mari nevanopfurukidza mwero pamwe nekuti asaita zvematongerwo enyika asi vachipa pfungwa dzavo pamusangano wanhasi Sachigaru weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati bhiri iri haritombofaniri kuvepo sezvo nyika ine mitemo yakawanda yekudzivirira izvi. Vati mabhanga chaiwo kusanganisira Financial Intelligence Unit yeReserve Bank of Zimbabwe vane simba rekuongorora nekusunga avo vanenge vachifambisa mari zvisina mwero kana kuita zvechigandanga. Vakuda kwashe machiya vati bhiri iri rikapasa sezvariri richadzvanyirira nekuomesera vaye vari kubatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira.
Bhiri iri ngarinyatsoongororwa rigadziriswe kuti vanhu vanoda kubatsira genuinely vangosiyiwa vangobatsira vanhu genuinely.
Mai Itaigawa vanogara muHighfields vanoti bhiri iri rinofanira kurashwa vachiti hurumende haifaniri kutombopindira pakushanda kwemasangano anoshanda akazvimirira.
Munoda kuziva kuti NGO mari yayo inofamba seko yekwachiyazvo vanhu vanodzinisa nhingi azvo akazopa mari yakati akazosekwa mari yakati haibvunzwe hatomboziva tomwedzwa musi wekutanga zvava zvaguma zvakadaro.
Asi vamwe vakaita sava Ali Moyo vati vanotsigira kuti paramende ipasise bhiri iri sezvariri vachiti hapana chakaipa kuti hurumende izive kuti mari dziri kushandiswa nemasangano anoshanda akazvimirira dzinobvepi, vachiti mari zhinji yemasangano aya inobva kunze.
So this is the same case nemapvo havasi kuda kubvunzwa nehurumende kunzi mari dzenyu munzifambisa sei dziri kubva nekupi. Why? Because they want to protect their dirty interest pamari dzavanenge vapiwa.
VaAlex Gakanje vesangano reZimbabwe Citizens Forum vati vanotsigira bhiri iri vachiti pane masangano akawanda munyika ari kuita zvisingafambirane nemarezinesi avakapiwa, uye vati masangano aya akawandira kuvashandi nemasangano evarayiridzi. VaGakanje vashorawo masangano akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition neZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti ndiwo mamwe ari kushandiswa nenyika dzekunze. Asi Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vapikisa izvi vachiti vanomirira zvido zvevana veZimbabwe.
Isu tinomirira ruzhinji rwenyika kodzero dzavo, hatimiriri kutumwa nevari kunze kana kupiwa mari kuti tizive kuti kodzero dzedu dzambunyikidzwa.
Komiti yeparamende iyi iri kufamba nenyika yose ichinzwa pfungwa dzevanhu, uye ichanyora gwaro raichatura kuparamende nekupa gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu mukana wekupindura. Zvakabva kuruzhinji, bhiri iri risati raendawo pachidanho chinotevera kuti riitwe mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti kunyangwe hazvo uwandu hwevana vechikoro vari kubatwa neCOVID-19 huri kuramba huchikwira, hapana mwana ati afa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Vana vechikoro mazana masere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 839 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mumavhiki maviri apfuura. Pavanhu zana nemakumi manomwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro, makumi maviri nemumwe vana vechikoro. Izvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri zvine makumi matatu nemashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 235,975. Nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemana kana kuti 5,394. Mukuziya nezvemamiriro akaita chirwere cheCOVID-19 muzvikoro, tabata Dr. Mahomva.
Nezvikoro ndoda kuti nditange tangokuyambira enda kutendedzerai kuti mukaona nhamba dzedu dzemuzvikoro dzichitanga kuti kwire petinongovhura chikoro hazvinyanyotishamisa, nekuti wazhinji wacho wetiri kubata waine chirwere ichocho vanenge vakutomborimai tinoti masymptoms vanenge vasikurwara. Asi tinotoona nhamba idzodzo dzichikwira nepamusana pekuti tine yatinoti strong robust surveillance system muzvikoro zvedu.
Munorevei apa mungatsanangura?
Inoreva kuti kwanenge wachikopinda wakangobvunzwa mibvunzo yakati nakati, une kafuru here, unenge uri kudii, woti hongu, anobva angotetswa. Iko wanengo wakadaro, ya chikolo chisina kuvhurwa, wari ma communities mao, wanengo wakutombotetwa. Nekuti hapana ari kufamba chibhunzo, tirikukotsora kuplere, uri here zvakati. Saka namba dzinoita kunga dziri kungoramba dzakadzika, asi pawanengo wakuya kuchikoro, taakunyatsoimplementa iyo surveillance system yemu yezvikoro, ndokuti tinotanga kuvabata, tobva tanyatso kuvamanaja, kuitira kuti chirwere chisapararira. Saka kupindura mbvunzo yemunyu yekuti tiri kuita sei, ndiyoyo strong surveillance system yetinayo muzvikoro medu.
Ko vanenge vabatwa nechirwere ichi vanozoitwa sei?
Patinenge tazovabata vane chirwere ichocho, tobva tadii, tovaisoleta, tovakurudzira kuti vaite nekugeza maoko nesipo nemvura zviya nezvimwe zvakangodaro, vanenge vasina kubayiwa tokudziwa tovabayirwe. Ndo zvakare saka makavabata kutaiwa ma15 to but 12 to 15 year olds, ndaba imwewe tikutomhanya-mhanya nenzima yedu ipota kuti tiite kampeni yekuti tinopinda zvikoro tichivabayira, kuitira kuti vana vanenge vari muchikoro vasarwarirwari vagone kuitira mberi nedzidzo yavo vachinyora mazamanishoni avo zvakanaka-naka pasina nekurwara.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 Kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 Kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri, tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakabva kuUkraine zvakawanda zvinonzi zvasvika munyika dzakapoteredza dzakaita sePoland neRomania. KuUkraine kune hondo inotyisa mushure mekunge nyika yeRussia yatumira mauto kunopamba nyika iyi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri pamuganhu wePoland. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti rakagadzirira kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi kana zvabuda muUkraine. Zvimwewo zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakapoteredza Ukraine zviri kubatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvaenda muupoteri. Mwari kubatsira vadzidzi vari kutiza ava ndimuzvare Faith Chemari vari muGermany, avo vanoti zvekufambisa ndizvo zviri kunetsa sezvo vatyairi vemabhazi vazhinji vasiri kuenda kumabasa vachityira upenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Chemari nezvenyaya iyi.
Enzuro pakasumuka vakomana 5. Vakomana ava takati ngavasumuke vari vakomana nenzira yekuti pavakasumuka aive mausiku. Saka taitya kuti pakaita vasikana hauzozivi zvinozoitika. Saka takati vasikana ngavasari, vakomana ndiwo ngavaende. Vanotanga kusvika vanotionerawo kuti kwakamira sei, kuti isusu tizoona kuti nhasi totumira vasikana here kana ivo vatiudza kuti kuno kukuku kwakanaka. Vakomana ava kutora kuno kwatiri kuita rwendo urwu rwaifanira kutora less than 2 hours, asi kutaura kuno kwatiri kuita vakomana ava vasati vasvika, vachiri munzira. Ndambotaura navo masikati ndikavati ike zvinezvi nguva dzapera, ngavachitongorambawo vakagara pavari pabhazi, nekuti vanga vachinditi vamwe vekune dzimwe nyika vatobuda mabhazi vakafamba netsoka, but ivo vange vasiri kuda kufamba. Saka ndazoti time dzacho padzange dzasvika ndikati aiwa chiregai kufamba, tozozviona mangwana kwachena kuti zvofambiswa sei. Kana bhazi raramba risi rakangomira panzvimbo imwe chete, mangwana totitanga rwendo rwetsoka. Takananga kuboda rekuPoland.
Pane vamwe here vari kufamba zvakare kubva kune dzimwe nzvimbo, uye zvii zvavari kutarisana nazvo?
Ya, ndine vamwe 11 maZimbabwenzi vanga vatora bhazi risiriro ranga risingaende kwavange vachienda. Saka vazozviona ratofamba vazodzika. Pavadzika vanga vabvunza mutyairi webhazi kuti kubva pavari kuenda kuboda rekuPoland anofambika nguva yakareba sei. Vakanzi 18 kilometers. Saka vakomana nevasikana vanga vachitofamba vachitoenda. Pandambotaura navo vanga vachiti chidimbu chachona vato kufamba havachisina parefu pekuti vasvike kune vamwe. Saka takamirira kuti tigonzwa kubva kwavari. Chakanakira kwavari kufamba kwacho havasireka, kune vamwe vari kutofambawo netsoka vakanangawo kwavari kuenda.
Vanenge vachida kuti vawane rutsigiro kubva kugungano renyu vanokubatai panhamba dzipi?
Vanotibata panhamba dzinoti 0049-153-76-99-5414.
Taurai zvakare nhamba idzodzi.
0153-76-99-5414.
Awangu ari muzvare Faith Chemari, mumwe wezvarwa zveZimbabwe zviri kubatsira vadzidzi vari kutiza kubva kuUkraine. Vanga vachitaura vari parunare kuUkraine kwakare naMavela Simhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwemamiriro akaita zvino munyika kana kuti State of the Union mangwana, apo Russia iri kuendererawo mberi nekurwisa Ukraine. Izvi zviri kuitikawo apo United Nations Security Council yakagara ikaita musangano wechimbi-chimbi wekuzeya zvakataurwa nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin zvekuti vave kugara vakagadzirira kuti zvombo zvenyika yavo zvenyuklia zvishandiswe chero nguva, sezvo vari kuti sangano reNATO riri kuvasvokosva. Asi NATO inoti vaPutin ndivo vakatanga musindo nekuda kwavo kupamba Ukraine. Mutauriri wemuzinda weWhite House muAmerica amai Jen Psaki vanoti nekuda kwemaitiro avo vaPutin vakatemerwa zvirango zvakaomarara zvopa kuti kana mabhanga emunyika iyi atadze kushanda zvakanaka. Nasi Ukraine iri kuitawo musangano neRussia pedyo nemuganhu weUkraine neBelarus kuedza kupedza hondo iyi. Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda reUnited Nations Environmental Program kana kuti UNEP nasi raparura chirongwa chekushandisa zvakare maplastic anenge amboshandiswa kana kuraswa. UNEP inoti maplastic anosvika matani zviuru mazana matatu anogadzirwa gore roga roga, asi anozoshandiswa zvakare zvikamu gumi kubva muzana chete. United Nations inoti kushandiswa zvakare kwemaplastic kunobatsira kuchenesa nharaunda. Muchirongwa chedu chanhasi chatinotarisa nyaya dzezveutano, tiri kutarisa nyaya yemhopo dzinomera pamuviri wemunhu dzichikonzerwa nezvinhu zvakasiyana-siyana uye kuti dzingarapwe sei. Dzimwe mhopo idzi dzinogonawo kukonzerwa nemamwe matenda akaita sechirwere cheshuga. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti mhopo dzinokonzerwa neutachiona hunodarika zana kana kuti human papilloma virus kana kuti HPV hunopinda mumuviri kana munhu aine chironda. Chirwere ichi chinopa kuti ganda remunhu riti kure panzvimbo panenge pabuda mhopo apa. Kazhinji mhopo idzi dzinotapuriranwa kana vanhu vachishandisa mareza kana kuti chiveuro nematauro ekugeza. Nzvimbo dzakaita sedzekugezera munofamba vanhu vasina bhutsu kunyanya dzinopararira chirwere ichi zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezveganda Dr. Mwatsveruke Mututu vanoti vanhu vakatanga kukwenya mhopo idzi vanogona kupa kuti dzipararire kune dzimwe nhengo dzemuviri. Vatiwo dzimwe mhopo dzinokonzerwa nekukurawo kweganda.
The last type of mopo inonzi seborrheic keratosis kana kuti imwe futi inonzi skin tag. Ma skin tag sometimes I maka yeshuga. Saka mukaona munhu anosimba ugoita kakusvibirira mutsipa umu ugotanga kumera ma skin tag, I think munhu yeye anofanira kuendeswa kuna chiremba kuti anotariswa kuti shuga yake yakamira zvakanaka here. Because with high sugar levels tinoita ma high insulin levels. Insulin is a growth promoting hormone. Saka zvinotanga kumera mera zvema skin tag izvozvo. Saka mashugars akaitwa controlled munyeye kana kusviba kwemutsipa kana muhapwa mukusviba kwemuhapwa zvinogona kupera nema skin tags anogona kudona ari ega.
Vatiwo pane dzimwe mhopo dzinokonzerwa nechirwere cheshuga dzavati dzinokwanisa kurapika.
That's the only condition yandingati in it can be controlled by diet. Dzimwe dzese mhopo idzi ma viral warts, ma DPN, ne anonzi ma seborrheic keratosis izozo they are either familial kana they are infection. Izozo you have to burn them off either. Zvino to piswa kuti zvibve. But my skin tag chayo chayo anochekwa hawo kana kuti kana munhu atorawo some medication wekuti diabetes reverse, usually those ones can go away.
Mumwe akaita chirwere chemhopo chichikonzerwa nechirwere cheshuga ndibaba Brian Kiswell Muguta. VaMuguta vanoti vakaita mhopo dzavaigara vachidzura kwemakore idzo dzakazozara muhuro nekumukombero wemuromo wavo, asi vakazoziva kuti vaiva nedenda reshuga musi wavakaenda kunoongororwa muna 2019. Vanoti mhopo zhinji dzakapera zvokuti kwatosara shoma nani.
Ini ndakatangisa kuona mhopo dzichimera muhuro mangu dzaiva diki diki, asi ndakazovhunduka dzave kumera kumeso. Ndakatangisa kudzidzura, asi ndazoenda kwachiremba akandiudza zvikonzero zvinoita kuti aite mhopo. Ndopandakazoziva kuti chirwere cheshuga ndicho chakakonzeresa kuti ndive nemhopo.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano, Dr. Peter Mataruse, vaudza Studio 7 kuti mhopo dzose zvadzo dzinorapika uye vaendera mberi vachiti dzinokwanisa kubata munhu wese zvake.
Mhopo idzi tinogona kushandisa kufuka vanzipodhofin wetinozora ipapo unodya mhopo idzi, asi takatenderedza mhopo iyoyo kuti mushonga usaenda paganda rakanaka. Igilisa vasina saka tikauti ishe tichizora tichizora about 7 days or so mhopo dzopera, kana kuti tinogona kudzipisa negeti yetoti electrocautery muchirungu. Asi kuti mhopo dzidzipi chikonzero yediabetes hazvinonetsa kungobva tangodzidaro, nokuti dzinongowanikwa nyange kune vasiri madiabetic chioneka kusina chii, dzogona kuwanda hadzowo kamwe kuda kumadiabetic, asi kuti dzinongowanikwa kuvanhu vese vese nyange vasina diabetes.
Dr. Mataruse vaendera mberi vachiti kune mhopo dzinobatawo sikarudzi dzevakadzi nevarume zvikuru vemazera ari pakati pegumi nematanhatu 16 nemakore makumi mana nemashanu. Vati mhopo dzesikarudzi dzinokura nekureba zvokuti dzinotozoguma dzaita zvokuchekwa kuti dziparadzwe.
Magenda ose ari very common because ari nari sexual transmitted akawanda, asi problem yacho inogadzirika sautsanangura kwanoita kana kuchitova kugenta mamwe anokura zvitotosvika pachidanha zvokuti tozoitawo kucheka chimabhisa anoita vanhu vese kana vajenita anoitawo vanhu vari sexual active kubva ikovo kuma16 vanhu vakurumidza mazana kusvikawo kuma40 something ipapo.
Kazhinji nyanzvi munyaya dzeganda revanhu dzinokwanisa kungotarisa dzoona kuti munhu ane mhopo, asi pane dzimwe nguva dzinoda kunyatsovheneka. Nyanzvi idzi dzinotiwo zvinonetsa kuti chirwere ichi chibva chanziwo chapera zvachose sezvo chichikwanisa kuramba chichidzoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimitse.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tirikutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika uye kusagadzikana kuri muUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakapa kuti mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change afe nezuro kukwekwe. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vovhiringidza musangano wekomiti yeparamende kuHighfield. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.